vachitaura kumba kwavachitsunge kuglenview nhasi masikati vashamisa vati vanoshushikana nekupondwa nekushungurudzwa kwenhengo dzebato ravo asi vakati bato ravo rinoda runyararo
hazvidzori tinazvo kuchema nema hazvidzori tinazvo tinazvo wabviswa nokuti upenyu hwadeurwa udzoke isu hatina bakatwa hatina utano musoro chatinongoonacho tine mazvesi neshoko ramwari chombo chatinacho rugare rwatinarwo nerunyararo rwatinadzoye munyika tidzikinure zanu pf imboona kuti zviri nyore vanhu vanogona kushanda vachigara munyika vasingapondani
vatiwo zvinosuwisa kuti panodeurwa ropa nguva dzese dzinoitwa sarudzo munyika
kwanangwati chero election pauraramo chero election pakuka musha chero election patorwa gumbo chero election pabviswa muwasungwa izvesitaura vanasikana vari mujeri mhosva yakapara sikana ndei nekuti wakanomiririra more blessing us more blessing ada anga apare anga aurawa nezvematongerwo zvenyika asi unoona mumwe munhu anoita kushinga zvoo zvinondinesa pamberi pamwari kuti zvingagona here kuti uve munhu anotsigira zano uchitenda kukuda mwari kudenga
vashorawo mutungamiri wenyika nebato rezano pf vaemarson munangagwa nekuti anobata maoko kumhuri yemufi vachiti zvinoratidza kuti havana hanya neupenyu hwevanhu hatina kukwanisa kubata mutauro wavamunangagwa vageorge sharamba kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi mumwe ange ari parufu apa mutungamiri webato rinopikisa kuswaziland repeople's united democratic movement vamunungisi makanya vakurudzirawo veruzhinji kuti vavhotere shanduko musi wa23 nyamabvuvhu vachiti izvi ndizvo chete zvingazorodze mweya watinashe munin'ina wemufi edmo chitsunge audza studio 7 kuti mhuri yavo yaratsikirwa zvikuru
zvinhu zvinorwadza zvinonetsa kutambira but unodzimara uzongozvitambira hako kuti ndo zvaitika but kwatiri as a family its a big loss mumhuri yekwedu because munhu wekuti takatarisa kuti ramangwana rake munhu semunhu angaine familiwo munhu angaitarisa kuita chimwe chinhu pamhuri yake kushandawo osimudzira mhuri yake odii vana vakewo vaendeswe kuchikoro ovapo fundo
hanzvadzi yemufi muzvare nyasha vaudzawo studio 7 kuti mhuri yese iri kurwadziwa nekupondwa kwatinashe
ndarasikirwa zvakanyanya ndiye munhu aivimba neni mukati meupenyu hwake chese chatambura kana kuti chaada kubatsirwa nacho chanyanya kumuomera zvakanyanya aita nga aiudza inei ndaitoziva kuti pana ko yavo yatopinda pane zvavaroda kutaura zvino zvinenge zvavabata kana zvavafadza
vachitsungo vasiya mudzimai ane makore makumi maviri nemanomwe nevana vatatu uye mutumbi wake unotarisirwa kuenda kumusha kwake kubhuyera uko uchanoradzikwa mangwana zvichakadai varume vapfumbamwe nevakadzi vana vakasungwa nemhosva yekupondwa kwavachitsunge vanzi vadzoke kudare nemusi wechitatu apo dare richapa mutongo waro pachikumbiro chavo chokuti vatongwe vachibva kumba panyaya yavo vakasungwa ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti vakangosungwa nekuti vanotungamira zanu pf muglenview ndakamirira studio 7 muharare ndini Godwin Manguta.